Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 25 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotungamira urongwa hwekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika nevavanodyidzana navo zvibviswe. Asi America neBritain dzichiti zvirango hazvina kutemerwa nyika asi vanotonga nedemo. ZANU-PF yotarisirwa kutanga musangano wayo weCongress mangwana pasina ari kutarisirwa kukwikwidzana nemutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoziya zviri kutaurwa neRBZ zvekuti mitengo yezvinhu yave kudzikama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana kumizinda weAmerica nematunhu ose munyika nekumizinda yenyika kunze zvichiratidzira pamwe nekutsutsumwa nezvazvinoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika. Asi vamwe vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vaburitsa mashoko vachiti hazvina kutemerwa nyika asi vatungamiri vanotonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko avo pazuva ranhasi rakanzi nesajaki ndere kukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati zvirango zvinofanirwa kubviswa nokuti hazvisi pamutemo uye zvinokanganisa upfumi. Izvi zvatsigirwa nasachigaro wesajak vari mutungamiriri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvinokanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Vati vakatemera zvirango havafanire kuda kuzvishandisa kuti vanhu vapidugure hurumende. Kucherechedza zuva iri, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaswera zvichiratidza panze pemuzinda weAmerica. Vari kutungamirira chikwata cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna kurume 2019, vaKevin Chitsunge vati zuva ranhasi vana veZimbabwe varatidza kuti vanoda kuti zvirango zvisvibve.
Saka nhasi tauya pano isu sevana veZimbabwe taungana sine matunge gwenyika tinenge tisapota mapato api apo tikudzirango zveupfumi zvatakaisirwa ngazvibviswe, ngazvibviswe zvisina kunzi tangai maidai kuti kubvisa zvirango zveupfumi. Hapana kunge pafanira kunge paine condition kuti zvirango zvinge zveupfumi zvinge chibviswa, nekuti hakunazve yatingati idonzvo raura vanga vachiisira zvirango zveupfumi izvi. Saka nhasi vana veZimbabwe vaungana pano pamuzinda weAmerican Embassy patiri isu seBroad Alliance Against Sanctions tichiti masanctions anofanira kunge achibviswa unconditionally.
Nhengo dzeZANU-PF dzakawanda nevari musangano rePollard vange vari pakuratidzira uku. Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement inova nhengo yePollard vaPhilip Mugadza vatiwo,
nyaya yaita kuti ndiuye pano inyaya younyengedzi hwandinoona kuti huripo pamusoro peAmerica. America semazira munozviita yakavaka the biggest embassy in Africa muno muZimbabwe, munyika yavakaisa masanctions. They built the best embassy. Kwandiri handisori zvikurevawo kuti chinyi vari kureva kuti chii chaizvo. Saka ndirikufunga kuti nokutaura kuti aiwa ngavabvise masanctions, kana ari nyaya yekuti vari kufunga kuti pane korona corruption ndo zviri kuitika ivo ngavakopisa mapisaki zacho tozoona ane vari kuita chii corruption yacho tosangana kuti ko muri kuita sei bhozi vanhu vanosei vanhu vari kuneseka vanhu vari kutambura kuda kwachi kuma sanctions
asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe kupedzera museve kumakunguho hanga dzichauya
kutaridzira kazhinji kunobatsira kutaridzira kungoita kuti vamwe vanzwisise vaonewo nekuti tataridzirwa asi chimataurirano tiri kuita kana zimbabwe isina kugadzirisa zvinhu zvinofanira kunge ichigadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekubira mishonga nyaya dzecorruption hapana zvazvinoshanda
sachigaro womubatanidzwa womasangano anorwira kodzero munyika wecrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vati zimbabwe ine mhando dzezvirango mbiri dzinoti zvinotemerwa nedzimwe nyika pamwe nezvavati zvinotemerwa nehurumende kuvana vezimbabwe
tinoona kuti mhando yezvirango zvanyanya kutambudza vana vezimbabwe zvirango zvatinozvipa isu zvatinopiwa nehurumende ichipa vagari vemunyika ino zvinoti izvo uori umbimbindoga usatedzera bumbiro remutemo nokuti kana tichitarisa zvinhu izvi tinoona kuti nyika ino yezimbabwe yarasikirwa nemari yakawanda kwazvo kupfuura mari yetingarasikirwa nezvirango zvekunze tichitarisa izvo kuti nyika yarasikirwa nemari ingakwana kuita 32 billion kubva 2000 kusvika 2020 nemari yanga ichibuda nemutoo usina kumira zvakanaka usiri pamutemo ino
muzinda weamerica muharare mumashoko yavo padandemutande retwitter varamba mashoko ekuti zvirango ndizvo zvakanganisa hurumende yezimbabwe vati chakanganisa upfumi huori uye vati america yakazvipira kudyidzana nevemabhizimusi munyika vasingaiti zveuori muzinda uyu waburitsa nyaya zhinji dzeuori dzawati unoratidza chapa kuti upfumi hwezimbabwe hugodame muzinda webritain muzimbabwe waramba kuti wakatemera nyika yezimbabwe zvirango uchiti zvakatemerwa vanhu vashanu vanotevera chete vawo wencube vaive gurukota revasori vagodwin matanga mukuru wemapurisa vaansley musanyatwe mumiririri wezimbabwe kutanzania vaive mukuru wemauto epresidential guard vaisaac moyo mukuru wesangano revasori uye muzvinabhizimusi anodyidzana nezanupf wakuda kwashetagwirei america yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yezimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu european union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002 ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
bato rezanupf riri kutanga musangano waro wecongress unoitwa papera makore mashanu mangwana pamusangano uyu panosarudzwa vatungamiri asi mapazi ebato iri ari kuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaemarson munangagwa havasi kuzokwikwidzwa panga paita mutauro vamwe mubato iri vachiti mutevedzeri wavamunangagwa vaconstantino chiwenga vanga vachida kupiwa mukana wekutungamira musangano wekongress uyu unopera musi wemugovera vamwe vakakokwa kumusangano uyu vanosanganisira vedecember 12 movement vekuamerica vasvika munyika nhasi mukuziya nezvekongresi iyi blessing zulu westudio 7 abata mutauriri wezanupf vachris mutsvangwa
musangano wemaelections uri kuitwa wekongresi yedu kuitwa svondo rino tanadzirira zvachose mastructures yeti pati yedu kaika ipati yehondo yakarwa nemafrenji nenatoakaita kuti vanhu varongoti mazuva ekumaehondo saka urongo haurongoikuo vanhu vedu ndo hwatiri kuseenzesa ihwohwo mastructure dzemusangano saka tiri kuenda kucongress takasimba ine candidate yetu yatiri kutsigira vamunangagwa vari kugona basa tinotaura kuti it is not broke don't fix it is doing a good job saka tiramba takamira necandidate yetu vamunangagwa tiriari kuita basa rakanaka
pane vamwe here vana sahwira vari kutarisirwa kukokwawo kumusangano kuva munodyidzana nawo
dzese nyika dzemuafrica dzatiti dzaau mitimi varipa tinoda kuvakoka tinoda kuda zvemariberation movement vatakanga tinawo mazuva ehondo vanikatinee komborakanaka nekuti tese takarwa pamwe chete kubvira tiri mutanzania angola zambia malawi sbiji botswana south africa namibia mozambique hanzo tese tiri vanhu vamwe chete saka vachange vari kumusangano ikoko kuzovo dzimwe shamwari dzinotibatsira kutidzikisa tsvimbotsvuku yeamerica kuunited nations security council nemabritish vachida kutipa masanctions kuti tiparadze nyika yedu nekuibhomba sezvavakaita iraqi kuiita tsito nyika yedu kuitwa tsito ichibhombwa nyika yedzobatidzikati dzikanganwa dzakamira nesu kuti patairwa mazuva ehondo tinovadaidza kumusangano wedu
mataura kuti kana chinhu chisina kufa hapana chikonzero chekuda kuchigadzirisa tiri kuverengawo mumapepa nhavo vamwe vachiti pada vachiwenga varida kupindawo panyanga zvekuti mubato mune mutauro wakanyanya ichokwadi here ichi
achiwenga divice president yezanup f ini ndiri spokesperson yezanup f achirekadha rezanup f saka kana vaine dzimwe pfungwa dzinobuda semuchirongwa chezanup f takakura tese tichirwa pamwe chete tiri vana adiki vakaande muzanup f tinoziyana kupfuura zvinofungirwa nevari kunze kwemusangano tinoziyana zvachose pakati pedu dai vambotisiyirewo tiri vana vanyamunhu inenge aidze politics dzemupati medu ini chete ndini rekodzo rekutaurira zvepatisaspokesperson mushamarari wepati vamwe vese vada kutsvaga nguva dai vafomawo mapata avo akurawo vazviitirewo mashamarari maspokesperson emapata avo kwete zanup f yandakamirira ini ine murwi wayo ari kutaura muri kutaura nayeyo chavo chii chavari kuda pamuchato wedhongi nederi ngavatisiye
mutauriri webato rezanup f vakris mutsvangwa vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo mukuru wemedia center vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaernest mudzengi akatanga nekuvabvunza nekusakwikwidza kwavamunangagwa
hazvishamisi kuti vamunangagwa havasi kukwikwidzwa musarudzo dzichaitwa pacongress yezanup f yatatarisana nayo mukatarira munhorovondo muchaona kuti hachisi tsika mubato rezanup f kuti mutungamiriri anenge aripo akwikwidzwe pasarudzo dzakadaro
sei muchiidaro vamudzengi mungapa muenzaniso here
mukatarira vaimbova mutungamiriri wezanup f vamugabe muchaona kuti havana kana pamwe chete pavakatombokwikwidzwa saka isusu inini hazvindishamisi kuti vamunangagwa havasi kukwikwidzwa pasarudzo dzinoitwa imomo muzanup f pacongress yatakatarisana nayo zvaitozoshamisa kuti pane vaizosumuka vachikwikwidza vamunangagwa chaizoita hachisionekwe zvisati zvamboitika muzanup f nokuti muzanup f mutungamiriri tsika yavo ndeyekuti haakwikwidzwi
kongresi yakakosha zvakadii tichitarisa kuti kune sarudzo gore rinouya
zvakatokosha nokuti zvinoburisa pachena kuti zanup f iri kupinda musarudzo idzi isina atingati aya madivisions hongu pane kutaura kunomboitwa kunzi muzanup f munenge mune kakupikisana nezvozvo nezvozvo hongu izvozvo zvinogona kunge zviri zvechokwadi zanup f yagara inomboitavo kupikisana sebato rine vanhuvo vakawanda asi makoshero azvakaita kuti vanunangagwa havasi kupikiswa zvinobudisa pachena kuti zanup f iri kuzopinda musarudzo dza2023 vaita kuya kunonzi muchirungu putting their act together kureva kuti vanenge vambosiyana kana kuri kuti vambosiyana mafungiro akasiyana votarisana nesarudzo kuti vakunde musarudzo idzodzo saka izvozvo zvoreva kuti mapato anopikisa anofanira kutohwisisa kuti zanup f iri kupinda musarudzo idzi yambotsveta aya atingati anonzi madifference anogona kunge arimo muzanup f saka izvi ndokunyanya kukosha kwazvo
Avanga vari mukuru wemedia center vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yaShamafidi Munangagwa akashaya nemusi wesvondo muHarare aradzikwa kumarinda emhuri yavaMunangagwa kubhikita kumasvingo. Yasha anga ari iye chete mwana waShoni Munangagwa, mwanakomana wavaMunangagwa. Izvi zvaburitswa padande mutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati pane vatori venhau vakaenda kubazi ravo vachida kuti vavambe sangano rinonzi Journalists for Economic Development rakaparurwa nebato reZANU PF. Asi vati hapana chinobatika chatichaitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tine vakomana vakauya vakazotiona vachiti vari organization yavo majournalists matinoziva vakati vane gungano ravo rinonzi Journalists for ED. Saka vakati vachazotiudza kuti vachafashuramisa sei vachitiratidza concept note yavo ne constitution yavo nezvimwe zvakadaro. Asata vaona vasati vazowana mukana wokuuya nemake kuti masvondo rapfuura iri tatine zvakawanda nesvondo rinotine zvakawanda zvokidza mari iro anti-sanctions necongress. Saka tichavaona kana vakuparura chirongwa chavo tichakwanisa kuti tipe maonero edu nepfungwa maererano naizvozvo.
Asi zvinozofamba sei kuti vatori venhau vawanikwe ivo vachibuda pachena kuti vanotsigira divi rakadai semi veZANU PF pasi pechirongwa ichi chamati chinonzi Journalist for ED, ivo vachifanira kuita mabasa aya vasina kwavakarerekera?
Tinogamuchira nyaya yekuti vanyori navapepeti venhau vanofanira kunge vachitorawo chikamu munyaya dzezveupfumi. Tiri kuti majournalists anofanira kunge vane something to do with economic development. We believe they have a critical role to play. It's not tender kuti vane chikamu chakadzama nokudzika chokuti vatore munyaya idzodzo. Asi boka iri vatisati vanyatsogara pasi navo, asi kunyange zvavo vakambouya vakati ndozvavari kurofunga kuita izvi, tikati aiwa hapana chakaipa.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya vaiwe Studio 7. Tishiri panyaya iyi, rimwe remasangano anomirira vatori venhau reZimbabwe National Editors Forum rinoti riri kushora zvikuru gungano rakatangwa padande mutande reWhatsApp riri kunzi Journalists for Economic Development sezvo vamwe vatori venhau vakapinzwa mugungano iri vasina kupa mvumo kune vakaritanga. Njabulo Ncube anove mutori venhau uye achishanda nesangano reZimbabwe National Editors Forum anoti akangoona zita rake nenhamba dzake dzakandwa mugungano iri iro rine vatori venhau vanoshandira hurumende nemamwe masangano akazvimirira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mashura chairo because inini vane vava ndivazivi vakaona nhamba yangu yakanda ipapo ndapa group iroro. But mukatarisa munoona kuti pane magroups ari kufonyiwa nevanhu vepato reZANU PF vachiitira kuti pakambenere president ED Munangagwa ahead of 2023 elections. Nataura majournalists state media vari kusha kutaura because vanogona kudzingwa mabasa vese vakapinzwa zvisingazivi kuti vakapinzurei pagroup iroro. Uri kuona nyaya yacho iri kunetsa because bato iroro rakushidzira majournalists. Majournalists ari kusha tinotsva kutiona kuti administrator vacho ndiani. Timutsvaga rotaura naye kuti muri kuzvifambisa sei, ndiani akareipa mvumo yekuti mutore manumbers edu muchiise pachigrupu chenyu ichocho.
Munoona kunge izvi zvinorevei kune vamwe vatapi venhau? Tichiona kuti vatapi venhau havafaniri kunge vaine bato ravakarerekera.
Uchiidzira vanhu, uchiidzira vanhu because ka already nyika yapa election mood uriwa. So vanhu vari kukambera, vanhu vari kutira kuti vasvike padhuze pachi pa president because vanoda kudla vanotsvaka chingo
mamboenza here kutaura ne gurukota rezve kuburiswa kwemashoko kana iyo yatingati department ye information kuti zviri kufamba sei
kutsvaka vanhu vacho asati tawana kuti ndiani ari in charge but surely minister tikutsvaka totora kutaura naye tinzwa kuti zviri kufamba sei
vangani vanhu vawanikwa vachiiswa mugrupu iri vasingazivi kuti zviri kufamba sei
vakawanda vakavandisa even vekustate media yacho vari kukombera kuti hatizivi zvese but kuti vabude pachena vichitaura kuti havazifariri izvozvo vari kuita kudzingwa mabasa
Njabulo Ncube anove mutori wenhau uye achishanda nesangano reZimbabwe National Editors Forum ari panhare muHarare naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rishi Sunak vatora chigaro chekutungamira hurumende yeBritain kutanga nhasi mushure mekusiya chigaro ichi kwaama Liz Truss. VaSunak vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa kana kuti 42 uye vane basa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika iyi. Ntando Tuli uyo akakunda makwikwi ezvemucheno ekusouth africa esouth african fashion week 2022 new talent search anoti ave kugadzirira kupinda mune mamwe makwikwi ari kuitirwa kunigeria nekenya kambani yake inonzi mangas uye anoti tarisiro yake ndeyekuti makambani ekusouth africa apinde mumakwikwi makuru pasi rose munyaya dzemicheno kuti zvinogadzirwa munyika iyi zvizenge zvichitengeswawo pasi rose Zondorapera gavana vebanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakaudza nengo dzeparamende pamusangano weurongwa wemashandisirwo emari yehurumende wegore rinouya kana kuti 2023 pre-budget seminar kuti vanotarisira kuti inflation yepagore ichadzika kusvika kuzvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% panosvika mwedzi wachikumi wegore rinouya nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvinosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti tarisiro iyi icharamba iri chiroto sezvo hurumende yakatarisana nezvirongwa zvakawanda zvinoda mari zvinogona kutozoimanikidza kudhinda imwe mari zvichizokwidza inflation. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati izvi hazvikwanisike vachiti chingangoitika kukwira kweinflation yepagore yakananga kuzvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400% zvichikonzerwa nekukwira kwebhajeti renyika gore rinouya kusanaya zvakanaka kwemvura kushandiswa kwemari zvakanyanya munguva yesarudzo zvirongwa zvehurumende zvinodya mari zvakaita semabonus pamwe nehondo yekuukraine. Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDevry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha avanotiwo havawirirane nemaonero aDr Mangudya ekuti kukwira kwezvinhu kunogona kudzika panosvika pakati pegore rinouya vachiti pane zvikonzero zvakawanda kwazvo zvinokwidza inflation pasi rose.
Tiri kuona futi kuti pane hondo yeRussia yekuUkraine inova iyo Russia ichinge itsigirwa neZimbabwe zvekare zviri kukwidza zvinhu zvakawanda pasi rino. Zimbabwe haina simba yekukwanisa kukontrola zvinhu zvakaita saizvozvo namamiriro okunze kuchinja kwawo zvokuti tingasvika pakuti inflation inenge yadzaka kusvika pakati.
Imwe zvakare nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotipawo maonero avo vachiti zvinonetsa kutambira zviri kutaurwa nagavhana veRBZ nekuti hapana umbowo hunoratidza kuti mapeni egoridhe ari kunzi abatsira kudzikamisa upfumi hwenyika abatsira zvakadii kunze kwemashoko ava Mangudya chete.
Nemhaka yekuti vakatenga magold coin aya hapana munhu ari kuziva kuti vari kumachengetedza here kana kuti vari kumashandisa setradeable value zvavaitaura kuti anenge achishandiswa kutenga. So naizvozvo handioni kuti angasvika pakuzosandura zvinhu zviri kuitika munyika sei iwo achinzi anotengeserwa vanhu vasingazikanwi. Vanhu ava hatizivi kuti vari kumashandisa rachii, hatizivi kuti vari kumachengetera pai.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoona sekunge zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi zviri kushanda zvaita kuti inflation isungwe mbira dzakondo.
So far tiri kuona urongwa hwakaparwa nehurumende hwekuunza value for money in terms of my procurement processes ehurumende zvabatsira in terms of kugadzirisa overcharging imwe yanga iri kuitika kana kuti kuinflate kwakwemaprice kwava kuchiitwa nemacontractors ari kuitira hurumende basa. Saka izvo zvabatsira kuunza kakugadzikanawo. Uyewo nyaya yemagold coins yabatsirawo kukorobha liquidity muekonomy.
Asi Dr. Chitambara vanoti pachine matanho anofanira kutorwa kugadzirisa dambudziko rekukwira kweinflation zvachose.
I think chakakosha ndechekupfuurira mberi neku ita mareform ano address especially nyaya dzecorruption muekonomy especially kunyaya dzeprocurement idzodzi.
Ukuwo nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zveupfumi paJohns Hopkins University muAmerica, muzvinafundo Steve Hank vakati inflation yeZimbabwe yepagore ndiyo iri pamusoro pasi rose, vachiisa pazvikamu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 393%, vachiti vanotarisira kuti ichatokwira zvakare mwedzi unouya. Asi Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inoti inflation yepagore iri pazvikamu mazana maviri nemakumi masere kubva muzana kana kuti 280%. Chirongwa chedu cheve chidiki The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekukurudzira kuti zvirango zvibviswe, ukuwo America neBritain vachiti kuratidzira kupedza nguva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yotungamira urongwa hwekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika nevavanodyidzana navo zvibviswe. Asi America neBritain dzinoti zvirango hazvina kutemerwa nyika asi vanotonga nedemo. ZANU-PF yotarisirwa kutanga musangano wayo weCongress mangwana pasina ari kutarisirwa kukwikwidzana nemutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzine maonero akasiyana nemashoko ari kutaurwa neRBZ ekuti mitengo yezvinhu yave kugadzikana zvinoita kuti inflation idzikire. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina geino kumedesaidi.